Vasikala nhasi vanga vari kudare rehigh court uko vanga vachiendazve kunoita chimwe chikumbiro chekuti vange vachibudiswa mujeri nebheu. Saka magweta edu aenda ukoko vakanoita chikumbiro chavo, asi zvisinei nyaya haina kukwanisa kupera nhasi.
Nechikonzero chei?
Vatongi vati magweta adzoke mangwana kuti nyaya ikwanise kunge ichienderera mberi, vachinzwa zviri kubva kumagweta avasikala uyezve nezviri kubva kumagweta ehurumende avo vari kupikisa chikumbiro chemagweta avasikala.
Ko, sei nyaya iyi yaendeswa kudare repamusoro?
Nyaya iyi yaenda kuhaikoti nekuti vasikala vakange vanyimwa bheu kudare riri pazasi rinova remajistrates court. Saka magweta akaita kunyunyuta nemutongo wakange wapuhwa nematare ari pasi, vakaendesa nyaya iyi kune matare epamusoro kuhigh court. Tine chivimbo chekuti tichawana mutongo wakanaka nekuti magweta edu ari kushanda zvakaomarara vachiisa chikumbiro ichi, vachisimbara kuti vasikala vanofanira kunge vachipiwawo bheu kuti vange vachitongwa vachibvawo panze. Saka takamirira kuti tione kuti mangwana dare ritange richitonga kuti chii.
Vasikala vari kutarisirwa zvakare kudare Magistrate iwo mangwana acho, ngatidzoti zviri kufamba sei ipapo?
Vasikala vanofanira kunge vachiuya kudare repazasi vakabatana nava Honorable Godfrey Stole kune imwe nyayazve yavari kupomerwa kukurudzira mhirishonga. Saka vachangezve futi vane nyaya iri kudare repazasi rekumagistrates court.